manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 19/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri namabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka vati vamanyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa apo vaimirira Buyera North muparamende vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastry pamwe nekumakwezva kuti aendewo kumaruwa vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastry.
I thus call upon rural district councils across the country to raise their bar by
tinoda kuti makanzuru ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuhomwe yeDevolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to reiterate resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sepresidential borehole drilling scheme. Asi mutungamiri wesanano rinomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumi mana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa, vanhu vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kushuri kwemasizon zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa mametodzi ekare kare. Production yavo iri pakisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Uraya Izembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene budiriro iwo magetsi achitonesa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindustry. Zvino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni, saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa, ndo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu radzoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, Vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndivo vange vave Ishe neRutanga, uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare reSenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Kupe muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndiva Ishmael Jou, vataurai Kadzviti, vaEdward Super Mundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa. Zvichabuda musarudzo idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission, zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachitsvaga rutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi. Vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. Vakadzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwa weminda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. Vamasvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiita hazvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vatiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema, sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba raShechipindura, vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende unofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana siyana akawandisa, kune mavisual impaired, kune macripled vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri, nekuti wevisual impairment anganzwisisi wealbinism zvaanoda, anganzwisisi anofamba neuchia zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaLiberty Lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varivo vanopinda mumaelections akadaro, kanzi vanenge vachiwina ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. Vazhou havaone, vakadzviti vane pfari, vamasvinyangwa musope, kwozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosa Mukumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatsogadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya nokuti isinzi tangozvarwawo zvichimwe zvedu hapana zvatinonyatsonzwisisa zvinzi, kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba sei, nokuti sesu ane albinism tine dambudziko rekuti uchingozvarwa kumakliniki kwacho hatiafodhi kubhadhara mari izvozvo, kwozouyawo utano hwedu isusu uri panjozi. Tinoda mishonga yatinoshandisa.
Vati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana nawo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Cooper au wakashaya muna chikumi korerino. Bumbiro remtemo, rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare resenate. Vaviri ava, vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndi Senator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina, vaChi Jinping, nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House, ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica, vaJoe Biden, musi wa14 Mbudzi, pavakasangana navaChi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopikisa Anwar Ibrahim, vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi. Asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sithole, avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sithole vari muno muAmerica, umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo mamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amaistole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda, ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutsveina madzimai ninyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zvizhi ndine kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangove ari macooperatives, angangove ari masavings clubs, angangove arigori masmes associations. Ndo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshandazve neorganization inonzi Kenneth Africa. Kenneth Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka Kenneth Africa yakaona iyo izvo kuti maSMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid, nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana ndichitarisa meti dzacho dzatinone meti dzacho, only 10% ari covered nemedical aid, kunyanya informal sector nemaSMEs havana kukavha. Kenneth zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nemaSMEs vakwanise kuita access kune mamedical aid nekuita access kune good primary health care. Ndo rimwe bato randinoshanda naro futi zvakanaka, takamirira futi kusaidzi iroro iri dzemaSMEs. Takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai neUS public relations, iyo yakandiunza kune yada kutenda zvikuru tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvemaentrepreneur Corners, anenge ari muHarare kana kwaMutare, kana kuma American Corners, anenge ari munyika imomo. Tinoshanda futi zvakanyanya nebato iro.
Makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi dzekushanda nemadzimai?
Nyaya iyoyi yakandibvira kudzara, asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years. Ndakaone kwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province. Project iyo yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nema SMEs emadzimai kuti va supply ma services kune project iyo iyi. Tafamba muprovince imomo, takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply ma services. Zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo, but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti va supply ma services there simply because vanga vasina ruzivo vacho, vanga vasina kumbotraina, vanga vasinazvo kana kumboregister ma businesses avo. Ndopandakatanga kuita ma research changu. Ndichonoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebusiness njeva, percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe njeva, percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo njeva. Ndikaona kuti mapercentage acho anga ari badikita izvi. Ndopandakazoti ini ndaakudzokera kumusha vanhu wee, ndinobatsira nyika yangu, especially ndakananga nemadzimai kuti ngatisimudze mabhizinesi avo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino, zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzidzi kuno zvamakadzidza kuSouth Africa nezvavanotarisana nazvo?
Chekutanga, madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya. Mukatarisa makanangana kuZimbabwe, mabhero akauya, zvihuta zvikauya, chinyi chikauya, chese chinenge chiri muflation anosiya bhizinesi achimhanyana nacho. Zvinoroti bhizinesi harifi rakakura. Ngatidzidze madzimai kuti tatabata bhizinesi ratabata, ringangoere catering, ringangoere chinyi, ngatirambe takasimuka nari, ngatirambe takaripusha kusvika radiri, kusvika rada. Madzimai vanonyanya kubata-bata. Number 2, ngatitevi maprograms enu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona inonzi venture capital financing. Nekuti kunyanya muZimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing. Sazvinoriwo topana kutodzisimudza tega mari dzacho. Tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando, mumacooperative, tichisimudzira mabhizinesi edu. Kuti ngatiite manonzi maproper accounts, ngatidzidze good business practices.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndiri Marvelous Sanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous, tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa, avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana veZimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose World Cup ayo ari kutanga mangwana mukata. Ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura.
Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe. Chinoda kuti World Cup iri kutanga mangwana kukata. Sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri, vasainyanya kufarisa kupfatsura mari. Nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorani, mahotera kana kuma night club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa. Toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete, nekuti tizoti vari kuwana maiwo pama World Cup ipapa, vanoshandisa mafoni kubheta, kubheja, kudikita zvakasiyana siyana. Vana baba ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresa nemahotera vachidya nokunwa nokugocha, vachikoshiwa kuti Christmas inoda. Zvinozoita kuti mari inozopera, vanopesa vakuzorwa nokuvisana mukati medzimba. Zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba vongozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi. Saka ndoda kukurudzira vanhu kuti vazvibate vanabana namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma, nokuti World Cup yauya, yauya nguva yakaomesesa. Christmas, New Year, kudzoka kumabasa, vana kuzvikoro, vanoda mabhuku. Saka ndoda kuti ndikuyambire zvikuru vanabana namai.
Chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi Moyo?
Nhau dzakafanana nedzidzi tinogara tichiparidza nezvadzo mukati memakereke, uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanonga vachiuyawo kwatiri vachitsvaga rubatsiro. Saka zvinhu zvakafanana nezvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa, nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndiri kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete, vabate pfuma nenzira yakanaka, nokuti vakavarairwa gore rapera vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees vamwe vana vanopinda magrade 1 vamwe vanopinda magrade 7 maform 1 maform 4 nemaform 6 vamwe vanoenda kumacollege kana kumauniversity nekumakosa akasiyana siyana saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ravangwana revana vana vanopeisira vagara uye futi vanopeisira vakutengesa midziyo nekutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunabvuku vanosvika vakastaka vakazosadzoka saka tirokurudzira kuti vanhu vazvibate
chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo
atiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kupisa zvozvo nekushungurudzika atiti musafara vanhu farai but farai muchiziva homwe dzenyu regai kuti vana ndinga vanodai nokuti zvinhu zvinozopinza bopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi vanoda chikafu vada mbatya marende anoda grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerende dzinoda saka ndandikuyambirei zvikuru vanhu vezimbabwe hatiti vanozotengesa mudziyo kara vachitukano po vanotadza kuenda kuchikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuti kuende kuyunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzidzidzi dzekutambisa mari saka ndandikuyambirei uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupera kugore rino havachadi muSouth Africa saka vari muSouth Africa vacho please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo mupasungirire chere pakapuwa mwedzi 6 but chengetedzai kwazvo uye futi muwane Christmas yakanaka nokurambira World Cup musi wa18 vhiki rotevera chinenge Christmas nenyu yakanaka muitwe zvakanaka mukomborerwa nemhuri dzenyu tinokudai uye futi mufare munashe chitifarai
saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu
baba wakandimiri gentendi kanzi anenzire ngaanzwe zvinoreva inzwi nawenende kuti zvakafanana nembeu kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka imwe yakandiwa munzira imwe yakandiwa parukangarawo imwe yakandiwa mumunzwa dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana vamwe vanhu vanoteerera nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup yakaita vanhu vanotofungawo kuita mari yakawanda vari kuvachabudirirawo kuita mari asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana vachadliwa vakadliwa nemari yerendi vakadliwa nemari yebhazi vakadliwa nemari yekrismas vakapesera kutengesa nemagirosa vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo saka ndau ndikuyambirei vana vamwari avo vari muvhura kanaka vanoteerera neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo nokuti kana mari ichinge yavapo vanogona kupenga penga naita kuti gorera kupera vanopa mabhonasi vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugembula yose vozosara vasina chinhu mangwana vakuchema zvozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera saka ndakuti kuvanhu vese vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotariro rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December sandi inoteverai cheichrismas inouya yacho inew year paranga pachida mari krismas inoda mari new year inoda mari vanoda mbatya dzekrismas nemhuri zvekudya uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinoda izvo saka vanhu chenjerai ndatei
manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo chizvarwa chezimbabwe chiri muSouth Africa muchirongwa chedu Our Lives upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup yegore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana muQatar iyo Qatar sasamusha ichitamba neEcuador chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro iyo ichasangana neNetherlands mukuzeya nezvemakundano aya tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa ava vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland
tirikufara sereche kuti mutambo weWorld Cup wazvasvika manje this is the biggest stage yanga yakamirirwa nemunhu wese inouya after every 4 years saka mutambo ndiri kuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta that's the host nation and has tambotamba muma World Cup before and kwaitawo Ecuador inyika yekusouth America inouya different hatingati it's a bad team saka right now hapana ani atoziva kuti Shadira sei, but zikona ari mangange tichikonzidza experience ye UK da versus the host nation. Apana host nation yatambo lose mu tournament. Saka zvikona chitezerawo zvachita mama countries handiyo nechiloser. Saka zvikona a draw ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo weMonday, chikwata chekuAfrica chekutanga chichange chipinda mumakundano eSenegal ichitamba neNetherlands. Munoonawo sei mutambo?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses, Senegal inge kuAfrica zvayo bati mukarama players acho ese anotamba kuEurope. Unoona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea, nemamwe ma European countries. Saka mutambo wekuti ndopadzitarisira kuti Senegal ichati sadzawo isusu vagare kuAfrica by winning. Ndikona ichi winner because yane experience plus also ma African champions. Saka ichimu yekuti ndikona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadewo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika ukata?
Ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanachidzwe because the World Cup inouya after every 4 years and my chance dekuti ma players aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndirikuona chunyanzvi Ronaldo naMessi. And this is why I to World Cup again in after 4 years. So I do not cruise Laoni Vese Kutivango to advantage of the tournament. It's a one month tournament. So I got out some off days, Kanama Lizzy, Kanachi, Kutivako Mutambo, was Mutambo, Irire, Ingoi, Pesapes. And also, pan a lot of lessons, Jafulua, Mgadakona, this the World Cup. You know, the time Gama Sama, I can be right now in between my leagues. And why is right question? So like that is really important because the host nation Kuno Pisa, that's the only time Yakanaka Kutuva was the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka Lukus got one own a World Cup, then she won now to Kurukura Nizwajo as the tournament goes on.
Mutevedzeri wemutambo wenhabvu vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weWorld Cup uri kutanga mangwana muKata.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuKata. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at we
Sezvongu yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda vakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika eNational Heroes Eka muHarare. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neKata. Tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi. Iwa inesu zakare mangwana. Kana mshida uti tumira tamba mbosha zitu mireku studio7@voanews.com. Anukuonika ene mufaro. Ndini junga kandemiri ndirimu Washington DC. Ndi kusiemi na ntunga mili nkomo.
So kuhizika ati.